Kalendari yedu mwana mayeri kutanga musi wa 15 December, segore rino 2017 richinopera 15 January gore rinouya 2018. Ndipo panonzi nechirungu festive season, kana takutaura nezvezvinenge zvabuda mukufamba kwavanhu mugwagwa.
Pari zvino chii chamaona?
Pari zvino zvinosuwisa kuti kubva musi wa 15 December pafa vanhu 112. Zvinorangwa musi wa 15 kusvika nezuro 26 inonzi Boxing Day. Mugore rapfuura panguva imwe cheteyo pakafa vanhu 66. Zvinoreva kuti yatoda kutodhabhula kufa kwakaita vanhu. Izvi zvinofanira kutirwadza, zvinotibatabata tose, nyanya achingovaiwo madhiraivhi. Nokuti vamwe vari inosendi vasina chavakatadza, vasina mhaka yavakafara mabasa, vanosvika pakuurayiswa namadhiraivha yakaita seyekulundi nyangu pamuenzani. Wokuti dhiraivha waiovhatika pakezi ndobva anorovera gonyeti resapoti. Sobva patofa vanhu 5 pasipoti. Saka zvinotigwadza, zvinotiririsa.
Kana makatarisa chii chamunoona chinokonzera paite mutsauko mukuru kubva gore rapera negore rino?
Chendiri kuona kana chatiri kuona mutsvakurudzo dzedu, vanhu vedu vanonzi madhiraivha, kwete kungotove makombi chete, madhiraivha ese vari kufarisa. Kufarisa kwacho kunobva kwaita kuti vade kuvhetemesa motikari chaizvo nokumwa zvavo vachivhetemesa, vade kuovhateka pasingaite.
Ko pane vakakuvara?
Namba tinayo, ndangotaura zvakakosha zvokufa kwevanhu nokuti tose tinobatsana kuti tasi kuvanhu. But namba yevanhu vakakuvara kubva musi wa 15 kusvika nezuro yave 552. Mukukuvara kwevanhu ava 552 zvinoreva kuti vamwe vacho havachina makumbo, vamwe vacho havachina zvimwe zvipi, vamwe vacho vanogona kutora nguva vari muchipatara. Gore rapera panguva imwe cheteyo pakakuvara vanhu 395.
Zvino iko zvino tiri muchikamu chokutanga cheyamunoti festive season. Chii chiri kuitwa kuti zvakaitika muchikamu chokutanga zvisaitika muchikamu chechipiri?
Kana paine vari kuteerera redio ino, ngavaudze hama dzavo kama WhatsApp apa mameseji. Vanhu ngavafambe pore pore zvavo vachitaurwa nomunhu akadzidziswa kushaya mota. Vamwe vazhinji vacho havana, auyewo vanhu kana pari paukama vanofanira kuita raiti yokubvunza. Kana kuri kumakombi mazuva ano kwati vakusarudza zvakafanana neshopping, kusarudza ndokwira kombi iti ndodzokera kubasa kwaRare, Ruwayo, kwaMutare. Munhu anofanira kusarudza kuti ii kungomonawo nemeso nekungoita ukainvestigation driver wacho. Vamwe vacho vane mbiri yekudzivano mai yatingamboiti, vanobva vaziva. Kune dzimwe kambani dzatova blacklisted kuti kana ari makombi ekwanhingi hai. Saka vanhu vane choice yekutunga makombi iwo kana kuredi.